Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 9 zvita December 2021 makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinochenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Hwande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu zviuru zvina zvine mazana mapfumbamwe nemakumi mapfumbamwe nevatanhatu 4996 vakabatwa neCOVID-19 nezuro.
Asi gorerese pakutanga kwemuna January ichange iri gorerese mahuman rights nepromotion of democracy around the world. Saka uyu musangano ndiwe kutanga.
Musangano weutongo hwejekerere kana kuti Summit for Democracy wakashedzwa nemutungamiri weAmerica vaJoe Biden unotanga nhasi padande mutande. Varimi vekumashonaland west vanoti vanonokerwa nemvura izvo zvichavhiringa gohwo ravo. Iyi ndiyo imwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vaviri vakafa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose, asi vichiti vamwe vanhu zviuru zvina nemazana mapfumbamwe ane makumi mapfumbamwe nevatanhatu 4996 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvina zvine mazana manomwe ane makumi maviri 4720. Ukuwo vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 kubva zvachatanga vava zviuru zana nemakumi mashanu ane mazana matanhatu nemakumi maviri nevasere 150,628. Kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabaiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 vakange vave mamiriyoni matatu ane zviuru mazana mapfumbamwe nemanomwe ane mazana masere nemakumi matanhatu 3,907,816. Vabaiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni maviri ane zviuru mazana mapfumbamwe nemakumi maviri nezvitanhatu zvine mazana makumi mana neumwe 2,926,141. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCOVID-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yokudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Zvichakadaro, sangano rinomirira vashandi vekanzuro yechitungwiza rechitungwiza Municipality Workers Union rinoti kumbovharwa kwakaitwa muzinda wekanzuro iyi mushure mekuwanikwa kwevamwe vashandi vaine COVID-19 zvakakanganisa basa kwazvo uye zvadzorera shure tarisiro yevashandi yekuti vange vachikasika kuwana mukoho wavo vatarisana nezororo rekisimisi. Mutungamiri wesangano rechitungwiza Municipality Workers Union vaEfrem Katsina vanoti vanokumbira kuvashandi vakuru vekanzuro kuti vaite zvinhu zvavo neungwaru kuitira kuti muzinda uyu ukasike kuvhurwa. Kanzuro yechitungwiza yakavharwa muzinda wayo nechipiri mushure mekuwanikwa kwevashandi gumi nevana vaine COVID-19. Kanzuro yakazivisa nezvedanho iri kuburikidza negwaro rakaburitswa nemukuru anoona nezveutano mukanzuro yechitungwiza Dr. Tondorai Kasu. Studio 7 yakundikana kubata Dr. Kasu kuti tinzwe urongwa hwekanzuro panyaya iyi. Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro navakatsina pamusoro penyaya iyi.
Chokwadi kwazvo kuti mahofisi emuzinda mukuru wekanzu rechitungwiza municipality akavharwa mushure mekunge vashandi vanoshanda kunonzi HR ku human resources department vabatwa ne corona vanga vari vashanu then pakazoyo mhanywa kuti paonekwe kuti hazvina kunge zvapararira here ndopakatoonekwa kuti musha unenge watoparara ndokutoonekwa vamwe vanokwana kuita 9 vanga vakabatwa zvakare saka kutaura kwatiri kuita uku muzinda mukuru wakavharwa asi pane kutaurana kwatataita chiti tikavhara zvamuchose hazviiti zvakanaka saka kune kune rimwe banda uko zvaro rakavhura asi pahead office pedu pari kuratidza kuti pavharwa kune vamwe vanhu vose kunze kune vanenge vachiuya kuzonge vachibhadhara mari dzavo dzamarets ivavo vari kupindamo vachiobserva macovid regulations
iko kuwanika kwecovid-19 muvashandi vepamuzinda wekanzuru kunokanganisa zvakadii mafambisirwo ebasa mukanzuro yechitungwizi
kuwanikwa kwecovid pamuzinda mukuru kunokanganisa basa zvakanyanya zvikuru patiri kuti isusu takuenda pafestive season mushandi wese anenge akatarisira kuti awane mukoho wake uyezve pamuzinda mukuru ndipo panosvikira zvinhu zvese zvakawanda zvepakanzuru zvakanganisa basa zvakanyanya kwazvo uye zvadzosera kunyange netariro yavashandi kumashure kwazvo asinotenda kuti zvinhu zvose zvinobatsirana pakushanda kwazvo zvinogona kutibatsira kuti tiende mberi tipfurire mberi kana vanhu vakaisa musoro pamwe chete nokutora madecisions chaiwo anovaka kwete kungokurumbidza kutora madecisions anogona kutiparadza kana pachiitwa fumigation ngapatiwe fumigation nekukurumbidza pavhurwe nekudo muzinda mukuru wekanzuru
ko iyo kanzuru pane matanho ayatorawo here ekudzivirira vashandi vasati vabatwa necovid-19 ava kuti vange vasingazobatwa nedenda irori
pare zvino hapana chati chanyatsoita clear kutizive kuti pane matanho avatora here nokuti takangoshanda nememo yakanyorwa nadr kasu vachitaura kuti nokuda kwekuti pawanikwa covid pachitungwiza municipality headquarters takumbovhara hapana kutaura zvakare kuti vanovhura rini asi hapana matanho atatanzwa atorwa asi isu tinesevashandi sebanda kugura vashandi tinoti ngavakurumbidze kutora matanho kuti mushandi wese atestiwe ndinonzwa kuti ivo nezvino vakamhanya vakatesta vashandi vepahead office but handi pahead office chete panofanira kutestwa mapremises ekanzuru ese kune vashandi vekanzuru kunofanira kuti vashandi vese vawanewo mukana wokutestwa vaonewo zvokushandisa zvinodzivirira kuti vasabate covid
saka kusvika pari nhasi vashandi vangani vabatwa necovid-19
pari zvino pamanumbers atitanzwa pari zvino anoratidza kuti pakatanga 5 pakazoya 9 saka kureva kuti pane manumbers anosvika 14 ari official
avo vangai vari mutungamiri wesangano rechitungwiza municipality workers union vaefrem katsina vari parunhare kuchitungwiza najonga kandemiri westudio 7 sangano wehutongo hwejekerere kana kuti Summit for Democracy wakashedzwa nemutungamiri weAmerica vaJoe Biden unotanga nhasi padande mutande. Musangano uyu unonzi uchaitwa kubva nhasi 9 zvita kusvika musi wa10 zvita uye uchange uchitarisa zvinonetsa hurumende dzejekerere uye uchipawo mukana kuvatungamiri kuti vazivise kuzvipira kwavo mukusimudzira utongo hwejekerere pamwe nezvavachapindudza uye kuti vazivise nezvezvirongwa zvekuchengetedza utongo hwejekerere nekodzero dzevanhu munyika dzavo nekunze. Zimbabwe haina kukokwa kumusangano uyu asi dzimwe nyika dzemuAfrica dzakakokwa kumusangano uyu dzinosanganisa Angola, Botswana, DR Congo, Ghana, Kenya, Liberia, Malawi Namibia, South Africa, neZambia, nedzimwe nyanzvi mune zvematongero enyika vachidzidzisa paWellesley College kuMassachusetts muzvinafundo chipodendere vaudza Studio 7 kuti musangano uyu ndewe kutanga uye uchange uchitora nzvimbo munandira gore roga roga.
Musangano uchitwa ndewe kuti hurumende yeAmerica vari kuti iwo machongero enyika edemokrasi ari akunetsekana. Democracy is in decline around the world. Sakavakuita ishu kuti vaunganidze vanhu vari munyika dzekuda kuita zvedhemokrasi kuti vaone kuti vanga vabatsire sei mumachallenges avari kusangana nawo uye kuti vanhu vagoshare information yekudzidzisana nezvedhemokrasi.
Sei vaBiden vakashedza musangano uyu panguva ino iyi?
Zvanzi izvo vakuru venyika vemuAmerica vakaisa vaconsultations nemaexperts hurumende nemacivil society vakaona kuti musangano wakadai unogona kubatsira sezvo ivo vari kuti havasi kuda hondo vari kuda kuti hondo dzidzikire vari kuda kuti dhemokrasi kusvitanga kuzere kuwedzere munyika dzakasiyana siyana.
Saka tingati chinangwa chesummit for democracy ndechei?
Chinangwa ndechekuti nyika dzigare patable zviri equal vamwe vamwe vachitaura machallenges pamwe chete nemaopportunities avari kuona erule of law ekutiva vanhu vangagadzirisa sei nhau yecorruption kuti vanhu vangashandi sei munyika dzemaauthoritarian leaders kutaura nezvenhau dzedu information dzekunetsa zvese zvichiitwa America ichionawo kuti ingabatsire sei nyika iki pane maopportunities avanoda kubatsirwa nawo.
Profesa Dendere, tinoona kuti Zimbabwe haina kukokwa kumusangano uyu. Sei dzimwe nyika dzakakokwa asi dzimwe dzisina kukokwa?
Chokuti kwanzi munhu wese haangakwanisi kuuya, asi pachipiri ndechekutiwo hurumende yedu inenge ichionekwa iri nyika isingapromoti dhemokrasi nemahuman rights.
Saka Profesa Dendere, vamwe vanenge vari mumusangano uyu ndevapi?
Musangano uyu hausi kuitirwa vakuru vehurumende chete, asi kuti muchange mune vanhu vekumaprivate sectors vanhu vekumedia vakaita senevabati venhau maindividuals akazvimiririrawoko ega nemamultilateral organizations. Kana samiti ichinge yapera asi gore rese pakutanga kwemuna January isange riri gore rezvemahuman rights nepromotion of democracy around the world. Saka uyu musangano ndiwe kutanga hausiwo wega uchaitika kune zvimwe zvakawanda zvichauya mugore riri kuteera.
Avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika vachidzidzisa paWellesley College kuMassachusetts muzvinafundo chipodendere vari parunhare kuMassachusetts neStudio 7. Rimwe sangano rinomirira vararidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti hurumende haina chirongwa chekurwisana nekupararira kwecovid-19 muzvikoro. Mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takafira Zhou vaudza Studio 7 kuti mari yainzi iendeswe kuzvikoro kuti ibatsire mukurwisa denda iri muzvikoro haina kusvika kuzvikoro. Dr. Zhou vati vana vechikoro vari kutapurirana chirwere ichi muzvikoro zvizhinji, asi hurumende iri kupedza nguva ichinetsana nevarayiridzi nekuvamanikidza kuita basa pasina zvikwanisiro. Tichienda pamhepo, mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro vanga vasati vapindura mibvunzo yatavatumira.
Denda recovid rinenge rapararira muzvikoro zvakawanda muZimbabwe, ende nguva yarapararira inguva yakaoma iyo iri kunyorwa maexamination. Ndingangotaura mumasvingo kuti zvikoro zvakawanda zvamasecondary school zvinoratidza kuti covid yakandira mazaya muzvikoro zvakadaro. Munana Mucheke High School, vana Mutero High School, vana Gokomera High School, zvimwe zvikoro zvakawanda kwachiyo, vana Chidlamakono Secondary, vana vakawanda vakabatwa necovid. Zvichiringotaridza ndizvo zvatakagara tichingotaura kuti rubatsiro rwainzi ruri kubva kuhurumende, mari yakabva kuhurumende yakatanga 750 million ikazoedza 500 million yokukwanisa kutenga zvikwanisiro zvekudzivirira COVID inenge isina kusvika kuzvikoro. Zvekare hamuna mvura yatingati running water. Zvikoro zvakawanda vana Gokomere High School kwakutori na mvura, vana vechikoro vanowanikwa vachinoteka mvura kudhamu. Saka zvazvinongoreva ndezvekuti usanana hunonetsa apo mvura inenge isipo. Vana havaendi every time, vanotozomirira maawa kuti vambonoteka mvura kudhamu.
Saka zvamunoudzwa kuti muite muzvikoro umu ndezvipi? Gwara ramuri kushandisa mukurwisana nedenda iri nderipi?
Hurumende kana kuti Ministry of Education inenge isina dano rekuresponda kuchirwere ichi charatidza kuti chakutekeshera neimwe mhando yepamusorosoro. Chatingonzwa vanatangu kana ndoro vachitaura nazvongoti kune mastandard operation procedures, but zvinongoratidza kuti mastandard operation procedures aya ndeepabepa, asi muzvikoro hamutorina mastandard operation procedures. Nguva iri kupararira chirwere kana kuti yanyanya kupararira chirwere inguva yamazamanation. Saka zvabva zvaunza futi rimwe jangwa muzvikoro rokuti vana vakawanda vakabata nechirwere ichi. Asi tiri kuona maministry officials achitotumira mainstruction kuti varairidzi ngavawanikwe vachiinvigileta vana vakadai. Varairidza vanenge vasina zvikwanisiro zvokuti vazvidzivirirewo kuti vasatapurirwa nedenda iri recovid. Kondorina varairidzi vakawanda vakatobatawo nechirwere kuburikidza nekuinvigileta vana vechikoro. Tikatarisa zvikuru kwana Mutero High School, varairidzi vakawanda izvezvi vakabatawo nevhairasi vavakutorwara.
Saka zvoitwa sei Dr. Joe? Munozviona sei?
Saka isu maonero edu ndokuti dai pawanikwa mukana wokutaurirana hurumende kana ministry official, health officials, varairidzi navabereki kuona kuti chii chingaitwa kana kuadopta mazano okuti kuda denda iri ringadzivirirwa. But chikurukuru chiripo chatiri kuona ndechekuti vana vane vari COVID-19 positive ngavawanikwe vachiseparata, vachinyorerawo maquarantine vakasiyana nevamwe vana, uyezve vachiinvhijireta navanhu vane zvikwanisiro zvokuti vanozvidzivirirawo kubva kudenda recovid iri. Pane kuti tinowana maministry officials achingopa maorders kuti hatize kuti zvikoro muchadini, chatinoda ndechekuti vana vainvigilate vaisete.
Avo vange vari mutungamiri weprogressive teachers union of Zimbabwe Dr. Takafira Joe vari parunhare kumasvingo nestudio 7. Vamwe varimi mudunhu reMashonaland West vanoti vave kutyira kuti mvura ichatadza kunaya zvakanaka gore rino, izvo zvichavhiringa gohwo ravo. Asi vamwe vachiti vane tarisiro yekuti mvura ichanaya sezvo mwaka yakashanduka mazuva ano. Nunurai Jena anotipa nyaya iyi.
Mumwe murimi wekumakonde vasvemugede vanoti mvura yanonoka kunaya gore rino zvichienzaniswa negore rapera, uye havaone mvura ichizonaya zvakanaka zvekuti vazadze matura sezvavakaita gore rapera. Mumwe murimi wekubhanget vatimoti Zvirongwe vanotiwo nekuda kwekushandukwa kwemamiriro ekunze kwave kuitika hazvichashamisa kuti mvura yave kunonoka kunaya. VaZvirongwe vanoti vane chivimbo chekuti mvura ichanaya zvakanaka uye vachakohwa zvakanaka.
Mvura inonoka kunaya zvinotosavaregaraiti but tinove hope yekuti iri kuuya pange zibhanzi rino vagara tiri pabhangeti apa rekokusimuweta drought yanonoka kunaya but veri isusu mvura yekutibage isitosvike mafirst stats padrailing tinoiwana pagore rega rega.
Mukuru weZimbabwe Farmers Union vaPaul Zakaria vanoti makore ano mvura yave kunonoka kunaya nekuda kwekushanduka kwemamiriro ekunze.
Vazakaria vanokurudzira varimi kuti varime mbeu inokurumidza kuibva vachiti mwaka uchiripo. Mukuru wemeteorological department kudivi rekurima kana kuti agriculture meteorologist vaBenjamin Kwenda vanoti mvura iri kunaya zvakasiyana makore ose, vachiti zvimwe zviri kukonzera izvi kushanduka kwemamiriro ekunze.
Chatingati chiri kuitika ndechekuti mukacherekedza gore negore kana kuti mwaka nemwaka manayiro anoita mvura anosiyana. Izvi mukacherekedza kunyange varimi chaivo vanokuziva tinogore zuva rakatatika gore rapera risiro zuva ravanodyara gore rino, uye risiro zuva ravanenge vakadyara gore repaseri pacho. Saka iyoyo muchirungu tinoiti climate variable.
Asi vaKwenda vanoti varimi havafanirwe kutya sezvo nyika ichawana mvura yakawanda kubva svondo rinouya zvichienda mberi.
Nekuti pane zvatiri kuongorora isusu tiri kuona kuti mwaka wedu uri kuratidza kuti uchine mvura yakati wandei yatiri kutarisira. Zvikuru tichitanga kutarisira kana mune munzvimbo March East, March Central, kunyange Harare chaidzo, tiri kutarisira kuti mvura iyi inofanira kutanga kuwanikwa kana kuti inofanira kutanga kunaya yakawanda musvondo rinotevera.
VaKwenda vanoti varimi vanofanirwa kudyara mbeu dzinokurumidza kuibva nekuda kwepave nemwaka. VaKwenda vanotiwo michina yavo iri kuvaratidza kuti kune mvura yakawanda gore rino segore rapera. Sangano reFood and Agriculture Organization rinoti Mashonaland West rimwe rematunhu matatu anosanganisira Mashonaland East neMashonaland Central ari pamberi mukuwanira Zimbabwe chikafu. Nyanzvi munyaya dzekurima dzinoti matunhu matatu aya akavhiringwa nedambudziko rekuchaya mvura yakakwana, Zimbabwe inopinda munzara. Ndakamira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Tovambotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Newsday mune nyaya pamusoro perimwe bato rinopikisa raumbwa mugweru rinozviti Zimbabwe Socio Economic Democrats rinotungamirirwa namuzvina bhizimisi vaNkosikona Ndlovu. VaNdlovu vanoti vaumba bato ravo mushure mekuona kuti Zimbabwe ine dambudziko rekushaya mutungamiri. MuNewsday makare vakambomiswa basa sameya veguta reHarare vaJacob Mafume vakadzokera kubasa ravo vachiti nguva yekumbomiswa basa ravo yakange yapera. Muna Gunyana gurukota rezvematunhu vaJulai Moyo vakambomisa vaMafume basa vachiti vaMafume vakange vakatarisana nemhosva dzeuori kumatare edzimhosva. MuChronicle mune nyaya inoti chizvarwa cheZimbabwe chine makore makumi maviri nemapfumbamwe Eric Mpofu chakasungwa muBotswana mushure mekuwanikwa aine vana vanomwe vaakanga achida kuenda navo kuSouth Africa. Mapurisa anofungidzira kuti Mpofu aiedza kutengesa vana ava kana kuti child trafficking. Ave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mayati vano mukoma wande nana samarare vose vestudio 7 nchiti tinotenda zvikuru nebasa ramuri kuita nana mukoma Jonga. Basa tiri kuriona ramuri kuita rokutepfenyura muchitipa nhau dzechokwadi. Nhau iri papa iri kuitika ndeyekuti vanhu muri kungoti mukomana ngaapinde, mukomana ngaapinde, mukomana ngaapinde. Chaari kupinda chaicho kwabakahwina mumatauni umu hapana chatakamboona chakaitwa nemubhisi chino musoro. Mapotos takatanga kumaona 2001 muHarare munana Bulawayo munana Masvingo ndopa dzimejeka matauni pangotanga kuhwina MGC Alliance ndopa afa matoni ese. Iko zvino nyika yese inongova marara apa tingozvezvera kuti ngaapinde zvake mukomana. Hapana chamisa zvefeiri yato ndinotodidai simbo chivatombozama zvavo mboti ndotomboona kuti vane future vakaita dialogue nana ed tombeita unity government togadzirisa nyika yedu yoita dialogue so zvinhu zvofamba zvakanaka kuita genuine dialogue ndozvatotokumbira nemukoma komboni variko
mangwana akanaka namukoma jonga akadamiri pa27 amkwablessingsu tichiri nawo matambudziko namatambudziko kwava kutiva mavhinga vaitimirira vana shakwa zvezimbabwe ishaa zvino tiri kuwadza tiri kuzwawo kuwadzikana kushushikana muhana ndichikumbirawo kuti yaizida mumbotisvikisirawo voisi yangu iyi kune vamiriri vezanup f kuti zvamuri kuita taakusvika kumagumo maakusvika kumagumo singuita ndichingoziva ri kumberi uko kwamuri kuenda zvaakupera zvamuri kuita vezanup f vezanup f zvaakungoguma kaakura chisina magumo vanongotuka kana vanongosungurudza vabati vatsigi vemdc alliance vanongosungurudza vatsigi vemdc alliance ngavashungurudze vachiziva kuti hakuna chisina magumo taakuenda kumagumo ezanup f zanup f haichina simba zvaakuitika muzanup f akurwisana chete chete saka tinotenda vana mushama motipa manzwi motipa manhau dzechokwadi nhau dzakanaka ndatenda ndine zvangu pita pano papulokwadi pasouth africa muteereri mukuru westudio 7
mangwanani mangwanani akanaka pastudio 7 apo ndode kukwazisa mese pastudio 7 vana mukoma wande vana mukoma mese muri mustudio 7 navana tete mese muri mustudio 7 tinotenda nemashoko enyu anonakidza mashoko ekutivasa ine urombo nemhuri yekwamavhinga kurasikirwa nemurume uyu omadhehwa hakusiri ini mega marasikirwa chero nesu tarasikirwa because murume uyu aiti kana achitaura taimuda serekti toti muzimbabwe tine vanhu vanogona kutaura kudai nesu tarasikirwa serekti taura kudai misodzi yedu iri pamatama asi ndinoti zvangoitwawo kuda kwamwari ikoko hapana anozvivhara dai mweya wake wazorora murugare nesuwo tongochemawo tine tariro tarwadziwa nekurasikirwa nemurume akaita seuyu tinokumbira vari kuenda kumakrisimasi tifambe zvakanaka tizvibate nekuremeredzawo vatichasangana navo tisakanganwa kuti chirwere chiya checovid chauya neumwe mutoo chaakutobata zvakanyanyisa mese matiri kufamba umo tisakanganwa mamaski yedu
Ini zvangu ndinoona zveupenyu zvisinetsa kuti nyika iyo yakasununguka nekuda kweuori unobatwa kuburikidza neutungamiriri huri munyika chireva kuti hatigoni kuva chinhu chimwe kana utungamiriri husati hwaziva kune vanhu pari zvinhu izvozvi tiri kunze kwenyika tine shuviro yezvakawanda zvatinoda munyika medu kuti tizviite asi nekuda kwevanhu vanenge vachiita kumbunyikidza kodzero dzevanhu tora vanhu sevanhu vasina basa toita herezve kuti tigone kurwisana kuti tigone kuziva kuti utungamiriri hunofamba sei nekuti utungamiriri hwavapo hwavo kodzero dzavo iva vachaiti kodzero dzevanhu hai ndinoona kuti zvinogwadza kuti unokuberekerwa munhamo uchemberera munhamo vana vokuberekerwa nhamo zvichingoenda zvichikonzeswa nevanhu vanenge vane dhire vane udzvinyiriri vanokwata vanhu pasi vachiwisira vanhu pasi ivo utungamiriri haugoni kungoramba huri utungamiriri humwe chete husina kodzero unofanira kubviswa zanup f handichamoni upenyu hwavanhu huri mukati mayo asi kutoti iye ndiyadiwa kutoshungurudza vanhu saka zviri nani hapi mukomana apinde
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi vanhu zviuru zvina zvine mazana mapfumbamwe nemakumi mapfumbamwe nevatanhatu 4996 vakabatwa necovid-19 muzimbabwe nezuro musangano weutongo wezekerere kana kuti Summit for Democracy wakashedzwa nemutungamiri weAmerica vaJoe Biden kunotanga nhasi padande mutande. Varimi vekumashonaland west vanoti vanonokerwa nemvura izvo zvichavhiringa goho ravo. Tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanono Kahwande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.